manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichipeta nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le iStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechishanu chikumi 21 2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuti vanhu vakawanda vari kutarisira Zimbabwe pasi asi ndiri kuona Zimbabwe kuve yakagadzirira. Ende maplayers eZimbabwe ndiri kuona vachikwanisa kunge vachimira vachimisa vakomana vedu. Zvoti Egypt ichatoshamisika. Vakasahwina zvavakomana veZimbabwe ndiri kuona mutambo uchiita mangange.
Chikwata chema Warriors chiri kukweshana neEgypt nhasi manheru mumutambo wekutanga wemakwikwi eAfrica Cup of Nations Egypt kwakare. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanonzi vasungwa nemapurisa nhasi masikati. Vashandi vehurumende vakawanda vokanda mapadzi apasi svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chiri kukweshana nechikwata chemaFaroes chekuEgypt nhasi manheru munhandare yeCairo International Stadium mumutambo uchavhura makundano eAfrica Cup of Nations ayari kuitwa kuEgypt kwakare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri venhabvu munyika vari kuungana munzvimbo dzekutandarira pamwe nemuDzimba vakatarisira kuti chikwata chavo chemaWarriors chichavapa mufaro apo chiri kusangana nemaFaroes ekuEgypt mumutambo wekutanga weAfcon ya2019. Izvi zvinotevera kugadziriswa kwakaitwa kupesana kwanga kuripo pakati pevatambi neveZimbabwe Football Association mushure mekunge vatambi vamboramba kutamba mutambo uyu vaida kutanga vapiwa mari dzavo madhora zvuru zvitanhatu pamunhu. Captain wemaWarriors Knowledge Musona avimbisa kuti vari kupinda munhandare zvitevera chivimbiso chaitwa nevakafanobata basa regurukota remutambo vaRaymond Kazembe Kazembe kuti vatambi vari kuwana mari dzavo. Asi vateveri vemaWarriors havasi kutarisa zvese izvi zvekuti vane chivimbo chekuti chikwata chavo chichatamba zvine mutsindo mushure mekuita mangange 0-0 nemaSuper Eagles eNigeria nemamwe mangange nemaTaifa Stars ekuTanzania mugadziriro yavo yemutambo uyu nemimwe mitambo ichatevera. Asi mumwe mutambi wechikwata ichi Ronald Kumbidzai anoti Zimbabwe ine mukana mumutambo uyu.
We are going to fight. So, what does it Because our aim is to have a good stage. Then you take it to
Muongorori wemutambo wenhabvu muZimbabwe vafarai kambabura vanopokana nemaonero evaongorori venhabvu vemhiri kwemakungwa vachiti ivo Zimbabwe kana zvatoma inobuda nepoint imwe chete yaita mangange.
Vanhu vakawanda vari kutarisira Zimbabwe pasi asi ndiri kuona Zimbabwe kuve yakagadzirira. Ende maplayers eZimbabwe ndiri kuona vachikwanisa kunge vachimira vachimisa vakomana vedu. Zvoti Egypt ichatoshamisika. Vakasahwina zvavakomana veZimbabwe ndiri kuona mutambo uchiita mangange.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJohn Bona vanoti Zimbabwe ichashamisa vakawanda.
Ndinobvisa kuti our warriors they are going to surprise people. Ndo vanhu vachifungidzira kuti Egypt chinge chikunda chikwata cheZimbabwe asi ndinoda kuti maWarriors akagadzirira ende ndine confidence kuti maWarriors achaita chishamiso kumhuri yeZimbabwe nachatipa mazasa anotibvisa.
Zimbabwe iri kuda mapoints ese matatu kana point imwe chete zvayo kuti irerukirwe nemakundano aya. Zimbabwe chatamba zvekare neDemocratic Republic of Congo pamwe neUganda mumitambo iri mugroup A. Asi nengo yeZimbabwe Soccer Supporters Association vachaitwa goya vanoti zvepoint imwe chete bodo.
Mutambo weZimbabwe neEgypt unenge wakati omezvawo asi tinoona tichibudirira. Strike force yedu ndo itemba. Sematauro wakaitwa na Peter Ndovu nezuro maonera ndinoita strike force yedu inotiendesa mberi.
Asi muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanoti kunyange hazvo vari veZimbabwe zvenhabvu zvakasiyana nekuti unobva kunyika ipi vachiti iwo Maorias haasi kumira mumutambo uyu.
Mutambo weZimbabwe neEgypt mutambo wakaoma zvekutoti Zimbabwe yakatoita lucky ichatongogwezawo kana bhorawo rekuti ripise nyadzi but kuchikwa inogona kuchikwa zvayo.
Asi Zimbabwe ichange isina mutambi Ovid Garuru oyo asiri kunzwa zvakanaka pamwe natafadza kutinyu oyo akakuvara vachangosvika muEgypt uyezve anzi haachakwanisa kutamba makwikwi aya. Maorias arikuda kusvika munharaunda yechipiri kekutanga makundano aya kubvira muna 1980 mushure mekukundikana kuita izvi muna 2004, 2006 na 2017 apo vakaenda mafainari emakundano aya. Pamusoro perutsigiro ruri kubva kumba Maorias ane vatsigiri vane chitsama vakasimuka muHarare vakananga kuEgypt kunokuzirira chikwata ichi. Vakapedza neEgypt Zimbabwe iri kusangana neUganda musi wa 26/10 vachizopedzisa mitambo yavo yemugungano regroup A iri nemutambo neDemocratic Republic of Congo musi wa 30/10. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tichiri panyaya iyi, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muEgypt zvinoti zvinotarisira kuti chikwata cheMaurias chichatamba zvinonwisa mvura pamutambo wacho nhasi neEgypt. Muzvare Margaret Nyanzira avanogara muEgypt vanoti vari kubatana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi nevakabva kumusha mukutsigira maWarriors pamutambo wanhasi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Zvara nhasi zvariri kunakidza zvokuti vati tine siye nevazukuru vafarawo because most of the times vagara vanotirova but zvanhasi we hope they will draw vanoita maybe 1-1 or 2-2 noti zvekuti zvavanombotiita dzimwe nguva dzavanombouya kuno. Tinge sapota vedu kubva pavakauya chaipo nyange pavanenge vachiita training yavo tinenge tinavo tiritovasapota ende tinotodawo kuti vahwine.
Ndevapi vatambi veZimbabwe vamuri kutarisa kuti vangadadise pamutambo wanhasi?
Vese zvavo, vese.
Asa hapana here wamuri kuona imimi wamakati ava vanenge ndo vachange vachiita kuti timu igogona kunda?
Ndakaona pana Dredi, handiziva angu first name yake nemumwe Tama Billiard. Ivavo ndo vandikaonawo hangu inini kuti vachamiramira patimu yedu, vachaita kuti tihwine.
Makawanda sei vari ikoko zvizvarwa zveZimbabwe vari kuwanikwa vachitsigira chikwata nhasi? Tichiona kuti iyo Egypt tinoziva mune mimwe mitambo yatinomboona vachibuda chaizvo. Makawanda sei?
Takawanda ivi but hatizosvikiwose nhamba yavari ivo vari nyika yemuno nhamba yedu iri pari naniwo because mune vanhu vashomawo but zviri nani manage to support our team.
Saka imi tingati prediction yenyu ndeipi?
Tinohwina.
Munohwina? Ne score line yakamira sei?
Maybe we draw 1-1 or 2-2.
Takambotarisa iko kuchikwata cheEgypt ndevapi vatambi vamungati imi vari kuvhundusa chikwata pari zvino cheZimbabwe?
Wavo yeyu Mosala ndiye yache takangobata timu yavo but sekuona kwatinoita kutsvena kwavo mavazukuru vafaro vanofamba nebhora but anyway for this time we hope kuti timu Maurias achamiramirawo chaizvo.
Vanga vari muzvare Margaret Nyanzira mutsigiri wechikwata cheMaurias vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muEgypt. Vamwe vari kupinda musarudzo dzekutsvaga makomishina eZimbabwe Anti-Corruption Commission nhasi vaudza komiti yeparamende iri kuvabvunzurudza kuti mitemo inoona nezvekudzivirirwa kweuori inofanira kusimbaradzwa uye komisheni iyi inofanirwa kushanda isina anoiudza zvekuita uye kuti inofanirwa kupiwa mari yakawanda kuti ite basa rayo nemazvo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura mubvunzo kubva kukomiti iyi inotungamirirwa nemutauri weNational Assembly, Advocate Jacob Mudenda, vakawanda vavo vati komisheni iripo pari zvino haina mazino uye inoshanda nemamwe mapazi ehurumende ane huori akaita semapurisa, matare edzimhosva pamwe nemahofisi evachuchusi. Vamwe vevanhu ava vaGabriel Chaiva vati mitemo yekudzivirira huori yakaita zvinyekenyeke uye inofanira kusimbaradzwa. VaChaiva vatiwo panofanira vanemtemo unochengetedza vaye vanenge vamhangara uori vachiti pari zvino vanhu ava vanoshungurudzwa mushure mokuita izvi.
We need a whistleblowers protection act which protects witnesses.
Tinofanira kuva newhistleblowers protection act inochengetedza vanenge vamhangara uori. Vanhu ava vanofanira kuchengetedzwa kuti vasashungurudzwe nekuda kwekuti vamhangara uori.
Vatiwo Zaki haitombozikanwa munyika uye basa rayo rinofanira kushambadzwa zvakasimba kuitira kuti vanhu vakwanise kumhangara uori kubva kunzvimbo ipi zvayo munyika. Vamwe vapinda mubvunzo idzi Igweta vatinomudaishe chinyoka vabvumirana vachaibva kuti nhengo dzeZaki dzinofanira kubhadharwa mari yepamusoro kuitira kuti dzisaite uori. Vatiwo nhengo dzeZaki hadzifanirwe kusarudzwa nevezvematongerwo enyika vakaita senhengo dzeparamende sezvo variwo vamwe vevanhu vane uori hunotyisa. Vatiwo Zaki inofanira kumira pachayo yega iine simba rekusunga, kuongorora pamwe nekuchuchisa vanoita zveuori uyewo vatiwo kupindira kunoita vezvematongerwo enyika mubasa reZaki kutadza kuendesa kujeri vanhu vanoonekwa pachena kuti vanoita zveuori kunoita kuti vanhu vasaremekedze komisheni iyi. Vachinyoka vatiwo zvinonyadzisa kuti majeri omuno hamuna vanhu vari kupika jeri nenyaya dzeuori asimo munyika muine uori unosemesa.
It is a shame that we don't have a single person who is going to sleep tonight at Shkurubi on a prison dinner having been convicted of corruption in a country with so many corrupt people like we do. It is a shame. The reason for that is because we don't have an effective corruption fighting body.
Zvinonyadzisa kuti nhasi chaiko hapana kana mumwe zvake ari kurara kuchikurubhi nekuti akabatwa nemhosva yeuori imo munyika makasara matsotsi kudai. Izvi zviri kuitika nekuti hatina bazi rinorwisa uori zvine simba.
Amai tsitsidziwayo vati kana vakadomwa vanda kuona mabasa eZaki achishambadzwa uye kuti komisheni ivhure mahofisi matunhu ese munyika kwete zvokungove muHarare chete. Dr. Mebo Ungwe vatiwo semaonero avo nyaya yekurwisa uori basa remunhu wese munyika kwete Zaki chete uye vatiwo kana vakadomwa vacharwisa uori muhurumende pamwe nemumasangano anoshanda akazvimirira. Dr. Ungwe vati mari dzese dzinowanikwa neuori dzinofanirwa kutorwa nehurumende dzoshandiswa kuvaka mabhiriji kana zvikoro. Muzvare Jesse Majome vatiwo kana izvi zvikaitwa zvinogona kubatsira kuti veruzhinji vamhangare uori. Vati veruzhinji ndivo vanonyanyorasikirwa panoitwa uori uye zvakakosha kuti vaite chido chekumhangara uori. Muzvare Majume vati kuti hondo yekupedza uori ibudirire vanhu vanofanirwa kusungwa, kutongwa nekukandwa majeri pachena zvisinei nekuti ndevebato ripi kana kuti vabva mumba mani.
Mr. Speaker, heads must roll and they must be seen rolling if they are caught in corruption for this to happen. So they must be consequences.
Mr. Speaker, vanhu vanofanira kusungwa uye zvinofanira kuonekwa kuti vanhu vasungwa nekuda kwenyaya dzeuori.
Bvunzo idzi dziri kuendera mberi uye dzinotarisirwa kupera nhasi. Pane vanhu makuma tatu nevasere vange vachifanira kupinda mubvunzo idzi asi padzatanga Advocate Mudenda vazivisa kuti pane vanhu vatatu vaChristopher Duebanda vazondi kumwenda navachawanda matope vabuda mubvunzo idzi. VaBlessing Chebundo vemDC ndemumwe ange asipo apo pasvika chinano chekuti vabvunzurudzwe. Paramende ichabuda nemazita evanhu 12 ayo ichaendesa kumutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti vadome vanhu vasere vachapinda muZaki. VaMunangagwa vakatodoma mutongi wedare pamusoro uye ari mudzimai wegurukota rezvekunze kwenyika vasivisiso moyo Justice Lois Matanda Moyo kuvesa chigaro weZaki. Paakadoma amai Matanda Moyo, masangano anoyura kodzero dzevanhu akashoropodza kudomwa kwavo achiti munhu ane divi raakarerekera zvokuti anogona kutadza kufambisa nyaya dzeuori dzinenge dzichiitwa nebazi remurume wavo. Nhengo dzebhodhi reZaki dzakasiya basa zvisina tsarukano mukutanga kwegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObet Masaraure vanonzi vasungwa nemapurisa nhasi masikati pavaenda kukamba yemapurisa yekuwedza kunozviratidza kumapurisa sezvimwe zvavakawirirana pakubvumizwa kwavo kuti vatongo vachibva kumba. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vanzwa nezvekusungwa kwavamasaraure. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvino, tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, sangano riri kumirira vamasaraure, vakumbirai mafunda. Vamafunda, tinogamuchirai muchirongwa chedu.
Tatenda ngoma jonga.
Vamafunda, mungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei panyaya yevamasaraure vatanzwa kuti vasungwa?
Hombu, sekunde kwa maita awadit masaraure, anoya president wevararidzi wematicha Associated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Wasunga nasi pawaenda kuweza kunozviratidza sekunde kwa maita katumuchirumbu kuno reporter. Seza katarwa pamutemo wao deu. Saka wanzi mosawari kundi waka difota kanta wana kuno zimisa pamberi pe mapurisa sozo waka uzi kwa nidare kutuwa ite pa mosawari kutene zogela upitikira urmende awa nangangwa nechisimba.
Iwe waru kupawo chikonzele choguti seva sinau kwanisa kuenda kuno zimisa pamberi pe mapurisa iwe masara uri
wanasara sekudu wako ita magwete adu mosawari rudo kumagundani amanya kuno wadatira harikuti waka yamba kuweza wachino zulatiza pamerika wa purisa asi wakasuka waka uzo kundi mpurisa uwepo anangaya katarisi wa kwasani wanyao hapo ndoezo wa tutauru wa ipapo asi kukungu wana kuti kuramba kukushunguruzo kwa wa masara yoro ya ngara wale muna harikutelela nilare idare waka yamba kuweza wakawumkazi mpurisa ano rekuda nyaza wa hapo asi wanda yalikupa weza saka kukungu wana kuti kuramba kune kuchinezwa kwa wao biti masaraure.
Saka parizi novari piva masaraure?
Kwa masaraure wangu wari kuweza police station and tumenaira hiru parizi nwana gunanga wachi unzwa kwa arare central police station kulu endo weda section ndifunga mbuwe kwa tiri funga wanyenge wacha peta usiku wa nasu wari kuhu.
Pani tarisuru yekuti wanga enda kumatare izi mwosha ere mangwana?
Tumetaira kuti kudai zanaro wanda kunumira pamberi pedale mangwana nekuti magweta ao akatomirira kuzviita izvozvo kuti azvichenese vari kuda kuzvichenesa vamasaraure pamberi pedare.
Zvinhu zvamungataurawo pamusoro penyaya iyi tichiona kuti vamasaraure vakamboitawo zvakare nyaya yekunzi vapambwa vakazowanikwa vakaraswa musango vakuwadzwa.
Ndozvatinotaura kuti Zimbabwe inyika yapindwa ngematoto chaiwo chaiwo nyika yashata sekusora kwamunoita zvinhu zvatakaona vakaonekwa munyika yese masvondo apfuura kuti vamasaraure vakavhaiotwa vakashungurudzwa vakachorwa kodzero dzavo patakaona pavakaabdhaktwa vakarohwa zvamakaona zvatakaona nyika yese saka zvinhu zvatirikutaura titofunga kuti mapurisa pavachana vamasaraure vachange vachivabatsira kuti vamasaraure taona vanhu tabata vanhu vakakukanganisai kodzero dzenyu tavaita zvakati tavasunga tavapa machaji akati asi chezo kuti vabatsira vamasaraure vanova vevictim we actually seeing the opposite of respecting human rights in Zimbabwe. It's actually worrying, not shamburuza, not zvikuru kuti mapurisa anofanira kunge achiremekedza kodzero dzemasaraure dzavasaraure kunge vachivabatsira patiriti vati ivo ndovatovharirwa.
Aiwa tinotenda zvikuru vamafunda.
Tatenda.
Tinotenda. Vanga vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Zvinhu zvinonzi zvaita manyamamire nerongo munyika sezvo vashandi vehurumende nemakambani ari pasi pehurumende kana kuti maparastatals vari kunzi vari kuramwa mabasa kana kuti vari kutanga kukanda mapadza pasi svondo rinouya. Masangano aziisa kuti ari kukanda mapadza pasi anosanganisira evarairidzi, avana mukoti, avana chiremba, vanodzidzisa kuzvikoro zvepamusoro-soro, vezesa, vezimra nevamwe. Vashandi ava vanoti mari dzavari kutambira hadzichatengi chinhu. Makurukota ehurumende ose audza Studio 7 kuti itaure negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube avanga vari kuMozambique kumusangano weUS Africa Summit nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avadzoka munyika nhasi. Kunyange musangano uyu wapera nhasi, vaNcube vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Kunze kwevanoshanda muhurumende, vashandi vemumabhanga vari kutiwo vave kuda kutanga kurangwa mabasa sezvo mari dzave shoma. Kunze kwekudhura kwezvekudya, vamwe vave kubhadharisa mari yedzimba nemadhora ekuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwe maonero avo.
Ichokwadi kuti mitengo iri kukwira zvakanyanya kubva muna October 2018 kusvika pari zvino. Mitengo yasvika kure kwekuti vanhu vazhinji havachabatsi kuafoda. Tikatoongorora iya inonzi poverty datum line inogadzirwa neConsumer Council of Zimbabwe yaMay, iri kuratidza kuti mhuri inongova ine vanhu 6 inowana baba namai nevana 4 vanoda $948 mari kuti vakwanise kurarama pamwedzi. Ipapa pane mari yetransporti, pane mari yeaccommodation, pane mari yechikafu nemacommodities anodyiwa nemhuri pamwedzi. Asi mari dzevanhu zhinji dziri pasi pemari iyo zvakanyanya, vamandambira ma300 ma$400, ichireva kuti inonga iri 3 times lower than iri kudiwa. Saka ichokwadi vanhu havana mari kuti vakwanisi kurarama pari zvino.
Ko chii chiri kupa kuti zvinhu zvidai?
Takatifita ipapo inhau yemapolicies atingati pachirungu ari piecemeal, ekuti musi wa 1 October pakaitwa 2% tax nekuseparatira nostro account. 5 October pakaitwa inonzi transitional stabilization program. Izviri kuannounce panguva dzakasiyana siyana. Every announcement aitwa mitengo yaikwira kuita chimbwa mupengo chaicho. Muna November pakaitwa budget, pakaitwa mapolicy announcement ekuti vanhu vakubhadhara duty neforeign currency. Saka zvigadzirwa zvizhinji zveagriculture nezvemanufactured commodities zvinonga zvichibhadhara chii? Duty neforeign currency nemotor vehicles. Saka izvozvo futi zvaikwidza mutengo. Muna January takaona president vachikwidza fuel yaitingati pachirongo partial liberalization. And kana fuel yawedzerwa like that zvaibva zvaita kuti mitengo futi ikwire futi. 20 February takaona Mandela policy yechiverengwa zvichinzi rate yaregedzwa hakuchina one to one. Waakunotiva mari kumusika wemari nerate iriko kumaketi ikoko. Rate yemari ndiyo iri pamberi kupusha kuti mitengo ikwidze. Musi wa 20 May panova pekupedzisira hurumende yakazoregedza kukontrola rate pa fuel kubva wati munhu wese atotenga fuel ngaende kumusika wemari. Saka fuel iri kuita chimbwa mupengo chikwirawo neukoko tichiziva kuti kuproduction uko zviri kukonzerwa futi nefuel nerate. Saka ndiri kuzvitaurira chiizvo vati zvinogadzirwa sei. Nyaya yerapa ndeyekuti ukaenda kwadoctor vanochirwara unopuwa full course yemishonga yako yese yakakwana. Kana ari mapirizi 6 unopuwa akakwana, makosi ari 6 akakwana. Muno muZimbabwe tine culture yekuti sekurondedza kundaita tinoita mapolicy measures ari piecemeal.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo?
Saka chekutanga panodiwa inonzi social contract yekuti vanhu vese vari muZimbabwe, business, private sector, vashandi, vashandirwi, hurumende, vagare pasi vaite kusungawirirana zvekuti timise kukwidzwa kwemutengo. Nekuti hapana asi kukwidza, hurumende vhiki yapera yakwidza mutengo yechibage negorosi nesoyabin, right? Saka munhu wese ari kukwidza mataxi mamwe ndo ari kucontribute.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muSouth Africa muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Vagari vekwaChiyadzwa vari kuchema nenyaya yekushayirwa mabasa uye kuipa kwakaita migwagwa iri munharaunda mavo. Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Kunyangwe hazvo dzimwe mhuri dzinopfuura zviuru zvina dzakatamiswa makore gumi apfuura, kuchine dzimwe dzinodarika zviuru zvishanu dzichiri kugara munharaunda inocherwa mangoda dzinoti dziri kusangana nematambudziko akawanda. Mashoko aya akabuda pakushanya kwenhengo dzeSenate dzichida kunzwa nezvemagariro evanhu vekwaMarange nezvavangade kuti zvigadziriswe. Mumwe mugari wekwaChiyadzwa vaMoses Mukwada vanoti kubva pakanzi nzvimbo iyi yakachengetedzwa nehurumende nekuda kwemangoda, mabasa avaisiita ekurima, kuvhima nekufudza mombe hachakwanisiki. Vanoti havachazive kuti vorarama sei sezvo pasisina chekubata.
Muno ngekuti takatorwa ne hurumende yakaisa mutemo wekuti Chiyadzwa naMukwada yam protected area. Aisi kuti Marange zeho, yakati Chiyadzwa naMukwada yam protected area. Zvichatanga chizi Marange Chiyadzwa naMukwada yam protected area. Takabatsirwa ngemakambani bozo aiziva kuti kana takuzita yam protected area, takatorwa minda. Takatore umwe tairima, takatore umwe mataivhime mhuka dzedu, takatore umwe mataitore michero yedu mataindya nemataifudzire mombe. Saka kurima hakucharimwi kunoku nemagweja tozarwa mumaminda mumasango, hakuchina kurima.
Mumwe mugari wekwaChiyadzwa vaGilbert naipai vanoti kubva pakatanga kucherwa mangoda kunzvimbo iyi hapana chinobatika chakaitwa nemakambani anochera mangoda.
You know or they know kuti kune diamond because it has done nothing. Yatotisiya tiri marombe kudarika zvitanga tiri kudhara. Vanhu vachiri social relationship yayo kuti vanhu vane makuwa arapo vakatobviswa kuiswa kusina makuwawo. Dai vakati makatosiya vanhu vaine tuzvimba twavo tune huswa vaine makuwawo zviri nandani kuva relocator. And lastly, mukaenda kwaka relocate kwavanhu. People are crying. Hakuna mvura. People wai vaizoti nezviborani zvoti nemigodhi yedu. Hakuna mvura kwada. Dai kuri kuti vakanyatsosvika ne this message, I tell you people would cry.
Mbuya Bhula Mawoyo vanoti vanasikana vave kuita zvisakarurama nekuda kwenhamo yakauyiswa nechiwanikwa ichi. Vahatinzwani betera vanogara kwaMuchena kwaChiyadzwa uko vanochemawo nenyaya yekurasikirwa nezvipfuyo kunyanya mombe dzinenge dzapinda mune minda yemangoda.
Mombe dziri dzedu isusu dzikadzibuditsa kumatanga dzinoenda kumukonzeshen. Dzapinda mukonzeshen dzinokwanisa kuita kana 3 months usati wadziona. Why? Because haukwanisi kuenda kunodzitsvaka ikoko. You seek permission kuti uende ikoko but inonetsa kuiwana because unorefera kwakawanda wanda zvokuti unozongopesera ngoti sekuti dziri ikoko unozongosiya dziri ikoko sekuti sometimes dzimwe mombe dzinenge dzitoriko dzinodhibha twice or thrice dzimwe dzacho usati wadziona dzirumwe by the time yaunozodziona ka dzinenge dzatorohwa nemagupa kana dzato dzimwe dzinotofiramo.
VaMavhiri Mudiwa mukuru werimwe sangano revagari vekwaChiyadzwa reChiyadzwa Community Development Trust vanoti vagari vari kudhurirwa mukufamba kubva kwaChiyadzwa sezvo kusina motokari dzakawanda dzinopinda munzvimbo iyi nekuda kwekuti kunodiwa matsamba emvumo kubva kumapurisa.
Our priority areas ndeyekuti takagara tichiti tirude road ine tara ndochinhu chinobatika chihombe inobva panapa kuenda kwaMatongo ichibva pamutsago ichienda kwaOdzi. Taane chinhu chinobatika, mari dzatinobhadhara dzema fares yakafanana nekubve muHarare mumamutare kwende muHarare nenyaya yekushata kweroad. Ndinoda kutendai nekuti magadzire tara iyi state of the art road yeukuku nekuti maybe kwakuine mavisitors panotsvairwa pamba. Ndaida kuti parliament muchibve panapa kuti muchinyatse kutaura zvamuri kureva izvi kana zvirizvo ndinoda kuti makudzoka endai neroad yapa ndoitoshandisa kumacommunity. Iyi handi road yedu bai. Community inoshandisa road inosvika pamatongo endai neroad iyoyi mozope judgment yenyu kuti ndo road yatiri nayo mumining company.
VaJames Mpfumi vesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara kune zviwanikwa reCenter for Research and Development CRD vanoti hurumende inosungirwa kuzadzikisa zvibvumirano zvakaita sechedaimond policy nezvimwe zvinopa masimba kuvagari kuti vange vaine chekuita nezvinobuda muzviwanikwa uye zvakavakomberedza kuti vave necheuviri kunyanya nyaya dzemacommunity share ownership trust. Vakafanobata chigaro chemukuru mukambani yeZCDC vaRobert DePetro vanoti zvichemo zvevagari vanozviziva uye vachaedza kugadzirisa zvimwe zvacho kana vatanga kutengesa mangoda. Ndakamirira Studio 7 kwaChiyadzwa, ndini Loida Moyo.
Musakangano wachirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa chikwata chemaWarriors chiri kumirira nyika kumakwikwe AFCON kuEgypt. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndokusemina Praxid Jeremiah.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 Nhlangula 2019 ngo President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
umdlalo onzima ngoba kubafana bezimbabwe bazabe bedlala lelizwe eliyilo elithethe limdlalo ye-AFCON eka 2019. Kungakho ke kuyandise ukubana abasekeli belizwe lelo eliyilo elithethe leyo mdlalo libuye labasekeli abaningi.
Sisuke yahlala kumncintiswano we-2019 Africa Cup of Nations lapho iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors elizanqikelana khona lele Egypt elama Pharaohs ngo-10 ebusuku namhlanje.
Indleko sezisiba zinengi okumangalisayo ukuba iholo kalisakwanisi. Akusimangalisi ke lokhu lathi nje singabantu sihlangana lakho kulobunzima sibili obumangalisayo.
Izisebenzi zikahulumende kanye lezezinye ingatsha zempilo zithi zizakhalala umsebenzi kusikisela ngumvulo zikhonana ngokuthi iholo lazo kalisenelisi ukuziphilisa. Kuthi ke uhlelo Woza Friday liviki sileqembu elizibiza ngokuthi yiZimsplash lona elicula ingoma zomdumo wedisco lisebenza likobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa unomsakazo. Isisuke yahlala kumncintiswano we-2019 Africa Cup of Nations lapho iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors elizanqikelana khona lele Egypt elama Pharaohs ngo-10 ebusuku lamhlanje. Lo ngumdlalo wokuqala kulomncintiswano njalo umelelwe zinkulungwane zabalandeli benguqu eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Kodwa abanye bathi ukucitshwa kukagetsi okuqhubekayo elizweni kulakho kubangela ukuthi uZulu ehlileke ukubukela lomdlalo. Umncintiswano lo uqutshelwa kwele Egypt. Lanxa abadlali beZimbabwe beke bathi kabasoze badlale ngoba bengabhadalwanga inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwenguqu yeZimbabwe eyezifa ithi uzaqhubeka lomdlalo ngoba isibabhadele abadlali laba. Iqembu leZimbabwe lilabadlali abadumileyo abagoqela uKhama Biliyati loKnowledge Msona onguye ukapteni. Kodwa ele Egypt lihamba phambili labadlala abafana lo Mohamed Salah yena odlalela iqembu leLiverpool ku English Premier League. Ele Egypt selathatha inkezo ye Africa Cup of Nations kasikhombisa. Kodwa ele Zimbabwe kalikaze libuthathe linkezo. Uhlaziya umdlalo walamhlanje lo. Untungamile Nkomo we Studio 7 uxhume ingcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Ngibone ngathi kuzaba ngumdlalo omnandi kakhulu njalo kuzaba ngumdlalo ongaba nzima kumaqembu omabili kodwa ngokufanayo kungumdlalo oqakathekileyo. Kungumdlalo onzima ngoba kubafana beZimbabwe bazabe bedlala lelizwe eliyilo eliphethe limdlalo ye-AFCON eka-2019. Kungakho ke kuyandise ukubana abasekeli belizwe lelo eliyilo eliphethe leyo mdlalo libuye labasekeli abaningi. Lokhu kungaba nzima kuqembu leZimbabwe. Kuzokuthi ke kubafana beGibhithe lakho kungaba nzima uma lidlala leqembu esikhathini esiningi eliyandise ukubana lilidelele. Kusuka ke kube lukhuni kubafana benu ngoba basuka bedelele kakhulu okungayenza ukubana leli qembu lilikhangelela phansi kube liqembu elingalimangalisa kakhulu. Ngalokho nje kuzayenza ukubana kube ngumdlalo onzima kumaqembu omabili kodwa ngokufanayo kube ngumdlalo omnandi ngoba kungumdlalo wokuqala njalo kuAfcon ka-2019.
Pula Sangoma, iliphi iqembu obona linqoba lapha njalo liza nqoba ngengaki?
Hey, ngibone ngathi abafana basekhaya bazozama ukubana behlohle, kodwa ke kumele sinazelele ukubana sidlala leqembu eselenze kuhle ku-Nations Cup, sidlala leqembu eliyilo eliphethele imidlalo, sidlala leqembu elilabadlali abadlala kuma-leagues aphezulu. Ngibone ngathi mhlawumbe i-Egypt inganqoba ngethuka wona.
Ukukhala lomsebenzi abafana bake bakhuluma ngakho bekhonona ngokungahlawulwa, ubona kubaphambanisa yini lanxa konke lokhu sokulungisisiwa?
Kukhona ukubana kubaphambanise, kodwa ngibone ngathi abafana kade bevele belungiselele. Ukukhalala komsebenzi lokhu bekuyikubana bekhumbuze labo okuyibo abakhokhela umdlalo wenguqu ukubana bebakhumbule.
Umnumzana Muzi wethu Hadebe yingcwethi kwezemidlalo lapho limuzwe exoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Izisebenzi zikahulumende kanye lezezinye ingatsha zempilo zithi zizakhalala umsebenzi kusukisela ngomvulo, zikhonona ngokuthi iholo lazo kalisenelisi ukuziphilisa ngoba intengo ezitolo iqhubeka iqonga. Ngokunjalo zithi abaqhatshi kumele babone icebo bazengezelele iholo njalo bazihlawule ngedola leMelika. Izisebenzi zithi zizakhalala umsebenzi kanye lezithi zizahamba kuphela nxa zithe zathola imali zokugada. Zikoqela ezempilakahle, ababalisi bezikolo, labemakolishi namayunivesithi afana leLupane State University, iMidland State University, leUniversity of Zimbabwe. Izisebenzi zamabhanga atshiyeneyo lazo zisezithethe inyathelo elifanayo. Kuke kwaba lokukhalala umsebenzi ofanayo ngozibandlela lapho owaqhamuka khona uDlakela amasotsha lamapholisa agcina isebulala abantu abafika amashumi amabili. Ukukhalala umsebenzi kwakhathesi kuza ngesikhathi umnotho uqhubeka ubhidlika ngendlela esabekayo. Ikanti njalo lo mongameli Emmerson Mnangagwa isithi uhulumende uza kwethula imali entsha phakathi kwenyanga eziyisishiyagalolunye ezilandelayo. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezCTU umnumzana Jafet Moyo. Yena ke uthi ukukhalala umsebenzi okuzayo lokhu akumangalisi ngoba izisebenzi sezithwele nzima.
Akusimangalisi ke thina njengebandla elimilela isebenzi, bezikhala izisebenzi kithi sisithi baphakathi kobunzima. Ikakhulu iholo alisabathathi ke libaqedise inyanga. Intengo sikhuphukile ezitolo, indleko sezisiba zinengi okumangalisayo ukuba iholo kalisakwanisi. Akusimangalisi ke lokhu lathi nje singabantu sihlangana lakho kulobunzima sibili obumangalisayo.
Ekukhalaleni umsebenzi lapha baba Moyo, gasisoze sibone yini uhulumende evuka ubhova echaya abantu njengalokho esesike sakubona kusenzakala?
Okungenzakala ke ngokubona kwethu kulula sibili. Okungenzakala yikuthi abantu behlale phansi bevumelane ukuthi kungaba kuyini ke inkinga, kungaba ludubo bani luvelela ngapi. Sasike sacebisa ekuqaleni ke kwakhanya engani ke uhulumende kakujabulele sikuchoyo. Sasikhuluma ngendaba ke yomnotho, indaba yokufaka imali kuthiwa ngama bond note, sisithi kasiyo ke qhinga elikahle. Sabona nje ukuthi uhulumende nxa faka ama-policies kabuzi muntu. Satsho ukuthi nxa uhulumende khuluma yedwa engakhulumi labantu kuzaba lobunzima. Satsho njalo le ndaba yokuba nje kungahlaliseki kundaba zombangazwe kuzahlupha ke elakusasa.
Umnumzana Jafet Moyong, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. Kuthi umsekeli wesikhulumeli sikahulumende umnumzana Energy Mthodi utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende akalayo imali yokuhlawula izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhulumende ukhuthazwa ukuchiyana lomkhuba wobandlululo emizameni yakhe kufuqa abalezikwelede kwenkampani yamandla kagetsi kuba bahlawule inkampani ewaphekayo eyeZimbabwe Electricity Supply Authority, iZESA. IZESA yetheswa umlando wobandlulula ngendlela ephatha ngayo abayanga labalemali loba abalezikhundla kwezombusazwe, abayibo abalezikwelede ezinkulu ukwedlula abathola iholo eliphansi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iza ngemva kwamazwi womphathintambo wezemihlobo yamandla kagetsi u-Advocate Fortune Chasi emhlanganweni lentatheli izindaba wokwethula okuhlafunwe emhlanganweni wedale labaphathintambo elecabinet. Iningi labantu lithi abalemali labalamandla kwezombusazwe kabaphathwa ngendlela efanayo lalabo abalezikhundla, lanxa ubufakazi buveza ukuba yibo abalezikwelede ezikhulu ukwedlula abantukazana. Omunye wamalunga e-board ye-HRT, umnumzana Albert Mazula, upha elakhe icebo.
Udaba lwezesa lolu lukhulunywa nguminister engathi uyethusela abantu esithi sizakhuluma abantu abangabhadaliyo amagetsi kuzesa. Aluncedi ngoba singakhangela udubo lolu sokulesikhathi eside lukhona. Singakhangela abantu abaningi abangabhadaliyo abalezikwelede kuzesa, ngabantu abalezikhundla ezinkulu kuhulumende lengatsha zikahulumende.
Uqhubeke uMazula ethi kungaba yiyona indlela engahlenga izesa nxa kungalandelwa ngendlela okuthiwa nguchasi.
Kulezigidi lezigidi zemali izikwelede ezikungatsha zehulumende lakumaminista. Kususela kuma 2013 bekhuluma besithi hey laba ba lezikwelede zezesa zemali engaka, kodwa akula iaction ethathwayo. So ngabe kuthiwa khona nxa belezikwelede ezinkulu bona abasezikundleni eziphezulu bayavalelwa amagetsi, kuza kwenza ukuthi babhadale izikwelede.
Kumele izesa iqalele kunkokheli zengatsha zikahulumende kumabandla ezombusazwe kanye labalezikhundla zaphezulu kumankampani lenhlanganiso, kutsho uMazula.
Into ekhona yikuthi balanda umuntu ole $50 babe sebemdisconnecta izesa ngoba engabhadalanga, kuthi laba balezikwelede ezinkulu babekele benjalo. Lokho kwenza ukuthi imali etholwa nguzesa ibe phansi, enxenye kuyacontributa ukuthi izesa inganelisi ukusinika amagetsi.
Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezamandla kagetsi edalela ephalamende umnumzana Gabuza Joel Gabuza uthi kumele kukhangelwe njalo ukuthi lezo zikwelede ngezasiphi isikhathi kusetshenziswa luphi uhlobo lwemali elizweni.
Asikhangele ukuthi abantu babe owa malini, kwakuyimalini, kwakungama-RTGS ngama-bond notes yeini kumbe i-foreign currency, ngalezo sikhathi kwangama-US. Ngaba abantu babhadala ngaleso sikhathi imali eyayizathenga, ngoba indleko zezesa eziningi asithi bafuna ama-transformers, bafuna amawayila, konke kutengwa nge-foreign currency.
Okunye ngokubangele ukukhula kwalezi zikwelede yimisebenzi yenkohlakalo ezesa kanye lakunkokheli yengatsha zikahulumende.
i-corruption lapha mbona ngathi inkalakatha zingakhangela ama-projects amaningi kufanele belungise ngoba ama-projects amaningi alungiswa ize kudala izisa sithi polling hour chop chop 24 hours kuyabe amagesi ependuke sebelungisile but kathesi kuyadinga ikampani eyomntakamzukulu kazibani yeza buyelungisa isikhathi esiningi ikampani leyo ayi-charge ma-prize aqondileyo ngoba isikhathi esiningi iyabe iyikampani kamanaje esebenza phakathi kwezisa
uhulumende uthi izesa iyehluleka ukuhlawulela isikweletu samagesi ewathenga kunkampani yakwele Mozambique eye Hadro Tabora Basa kanye le Eskom yakwele South Africa. Ukhala njalo uhulumende ngokuthi lokhu ngokunye osekubangele ukusilela kwamandla kagesi elizweni okudala ukucitshwa kwawo sikhathi sonke ngoba emalutshwana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lengakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasa we-909 AM lawe shortwave 1280 laku-15775 kHz. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela iqembu lenguqu elimela iZimbabwe elama-Warriors elenelise ukuyadlala emncintisweni we-AFCON wele-Egypt. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umkhokeli wenhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, umnumzana Obed Masaraure, ubotshiwe lamhlanje emini eWetsa lapho eseye emapholiseni ukuyazibika lokho okuyimvama ukukwenza ngeviki zonke. Igqweta lakhe umnumzana Douglas Coulthard utshele iStudio 7 ukuthi uMasaraure ubotshwe esetheswa umlandi wokwephula iziqondiso zekubhadala imali yesibambiso esebheyo azibikelwayo ngokuba ngokungaba uyanga kwakhe mhlaka 4 Nhlangula lapho ayekhangelelwe ukuzozibika khona. Amagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi wona uMasaraure usenikezwe kwabe Law and Order Department sikhuluma nje. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lifisa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Abenhlanganiso ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana e-Gender Links izolo baqhube uhlelo lokufundisa intatheli zindaba ezilishumi lanhlanu edolobheni lakoBulawayo ngezempilakahle kanye lamalungelo abantu kugxilwe kakhulu kwezocansi. Emizameni yokukhuthaza ulotshwa ngenhlonipho kwendaba zempilakahle eZimbabwe. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ukulotshwa kwendaba eziphathelane lezempilakahle kubikwa kuphansi kakhulu ezweni, ngakho ke abe-Gender Links bekubone kufanele ukuqhuba uhlelo lwemfundiso lolu emizameni yokukhuphukisa izinga lokulotshwa kwendaba zempilakahle ngenhlonipho. Ofundisa intatheli izindaba ngohlelo lwezempilakahle lamalungelo abantu, umgcini sihlalo we-National University of Science and Technology Journalism Department emele i-Gender Links eZimbabwe, umnumzana Thabani Mpofu uthi ukulotshwa kwendaba zempilakahle ikakhulu amalungelo kwezocansi kuphansi kakhulu.
Okwamalanga lawa amabili siyabe sifundisa intatheli izindaba ukuloba izindaba ezimayelana lempilakahle namalungelo abantu zikhangelele ezocansi. Yikho lokho esibona samuthi sincedise abatatheli bezindaba ukubana babhale indaba ezilohlonzi.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi umansipala ulazo inhlelo ezibona ngezempilakahle emacansini, ukuvikelwa kwemikhuhlane lokulondolozwa kwamalungelo abantu emakilinika abo.
Ukhansi lakoBulawayo mayelana lamalungelo ezocansile kondliwa kwabantwana imuli, sexual reproductive health, disferes namaklinikhi ethu, kulabonesi abafundiswayo ukuphatha abantu mayelana lezokondliwa kwabantwana, mayelana lezocansi kunye lokuhlela imuli esingathi i-family planning,
silalokhu esikubiza sithi ngama youth friendly corners ukuthi labo abasakhulayo abalenkathazo ezimayelana lezocansi lokuhlela izimuli beze bazothola lolo ncedo.
Intatheli izindaba yeNewsday engene kumfundisi yalamuhla uNqobani Ndlovu uthi uhlelo lolu luzabancedisa ekulobeni indaba ngezempila kahle kungela bandlululo.
Ukuthina nje intatheli izindaba ama issues akhanda ama sexual rights njengoba izindaba bese ngagxili kakhulu kakhulu besikhala kakhulu ezepolitics ezebhora elendazi kukanti kuziningi ungasengabhala ngazi ngolezi ziaffected even that in intatheli izindaba.
Unobuhle Mgwaqo, intatheli izindaba yeUmthunywa laye ugcizelela kulokhu.
Siyananzelela ukuthi lapho sihlala khona, lapho esivela khona, lapho esisonta khona, abantu abanjengama-gays and lesbians, ama-key populations, basiwamukeli kuhle. But abantu laba abanye bakhona, sinanzelela ukuthi bazalwa benjalo, ayisikho ukuthi bayazinza. So I guess ngenxa yokuthi sesifundile and we are going to have an opportunity to talk to these people, sibabone, sikhulumisane labo, kuzasiphathisa ukuthi nxa sesibhala next time kuzanceda ukuthi khonkhona abantu laba i-society ibamukele.
Intatheli izindaba yesayithi uNkosazana Tanaka Murerwa uvumelane lo mgwaqo.
Nxa sikhangela laba abantu umphakathi ongafuniyo ukuthi ubamukele labo abathi nxa bengabo baba bebele mizwe labanye abangabo baba labangomama baba lemizwa ngabanye omama, ukuthi umphakathi wethu okwesikhathi eside ububancindezela laba bantu ungafuni ukuthi uthuthukise amalungelo abo. Yebo, yesazisisa ukuthi isiko lethu lesintwini alikuvumeli lokho, kodwa abantu laba kumele sinanzelele lakho ukuthi abazenzi ukuthi babe sesimeni abakizo. Ngakho-ke njengentatheli zezindaba silomlando ukuthi sifundise umphakathi ngezinto eziqhakathekileyo okumele ukuzenze ukuthi sithuthukise amalungelo abantu bonke.
Ukulotshwa kwamalungelo ezempila kahle kukhanyelwe lezemacansini kubikwa kuphansi kakhulu kusezingeni lokuthathu ekhulwini. Ucwaningo lwe-Gender Links luveza ukuba indaba zempila kahle ezwenikazi le-Afrika ziphansi kakhulu. Nanko bekubone kuqakathekile ukuhlomisa intatheli izindaba ngokulotshwa kwalezi ndaba ngenhlonipho okungalulazi labo abayabe belotshwa ngabo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Itchy Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven super winners. Waza Waza.
Woza Woza Friday, uhlelo lwethu liviki leqembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash. Lona-ke licula ingoma zomdumo we-disco, lisebenzela likoBulawayo. Asizweni u-Ezra Jesus Banda owe-Studio 7 exoxa lo ndumiso moyo omele leli qembu.
Zieta, Zia Chelela. So we impela sondo so unje. Namhlanje silibazana ngumculi weqembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash. Sizizwa kancane ngimbali yabo.
Kama nami ngundumiso moya elokuzalwa kwezomculo mbizwa kuthiwa ngu-Ndindu. 2011 angazi ukhiphe i-album yayihlabusa sibili yathanda abantu bonke. Kusiya ku-2012 ababeyibiza bethi Splash the Boss.
UNduna ukhule ecula ingoma zembube, kodwa ukutshaya kwengoma ze-disco emsakazweni kwamenza waguqula unyawo.
Ukwenza ngathanda umculo we-disco yikuthi ngakhanyela ngabona ukuthi okay, ekukhuleni kwami njengomuntu owakhula ethanda umculo wabo-Peter Tinetti labo-Pamela Nkutha, ngasenazelela ukuthi lapho ekhaya ngani kuyashoda umculo we-disco. 2009 yikho lapho engahlangana khona lo Don B waseBotswana, ye lapho engabona bechaya khona ama-keyboarder. Kama ngakuthakazelela lokhu angaqalisa ukusebenzisana labo. 2010 kazi ukhiphe i-album yakuqala ke yayibizwa kuthiwa nguyephi.
Abalandeli bomculo kaDenchanda bathi basola leli qembu bethi umculo wabo ufana lowesplash njalo yabadida wathi sizwe okamoyo echasisa ngalokho.
So akwayenza kwazi kwathi yena uDenchanda wakhe sahlangana sakhulumisana wathi hhayi ngcono sibizwa ngokuthi emdindu nazimsplash ngoba abantu babe kuza ama-CD yakho njengoba kuparetha kathesa kungasela amashop abeparetha splash sokuze bebekwazi nanxa usiyachaya live kuzaba nzima ukuthi bebekwazi aqalisa ukuzibiza zim splash.
Isikhathi sesidlule ngumangoye bakwethu, yekela unduna aphosele ilizwi lokugcina.
Sikukhala kakhulu kini abalandeli bezimsplash ukuthi lisincedise kakhulu ngoba sikesifiso lokuthi siyenze ividiyo. Ukwenza ividiyo lapha kulezi nsuku kunzima, lazi lo hlupho esihlangana lalo kathesi esihlangana lalo asisela amashopu asincedisayo asithengisela ama-CD. So ama-CDs esihamba thina sizithengisela, ongabe lifuna i-CD uyasithinta kunamba ezithi 0778023276 is the number is tolakala kisi.
Ziyajayivisa, ziyatabusa, zimnandi. Nguye undumiso moyo, unduna phela ngokwakhe. Ebe sixoxa laye emele iqembu lakhe le Zimsplash kuhlelo hoza. Hoza Friday impelasonto enhle kini. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umculo omnandi kangaka, umculo weqembu elizibiza ngokuthi yiZimsplash. Lapho-ke kade besinika-ke uhlelo lwethu Woza Friday isilo Ezra Jesus Banda. Libazweke lapho abeZimsplash bekhokhelwa ngunduna kumbe undumiso moyo, besithi bafuna uncedo kulabo abalaleleyo bafuna uncedo lokuthi baphumise i-video yabo yengoma zabo ngoba basacathula laba. Ukuziphetha ke ezalamhlanje wothi sikhangele ebezikhokhela. Isisuke yahlala umncintiswano we 2019 Africa Cup of Nations lapho iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors ezilizanqikelana khona lele Egypt ngo 10 ebusuku lamhlanje. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo uPresident Jeremiah. Beke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa iye nhau muririmi rweShona.